kupfeka imhando dzehembe dzinotaura nyaya dzekuAfrica takanyanya kurerekera kuZimbabwe. Tinenge tichigadzira hembe dzekuti tinoinspirewa neZimbabwean colors, mavara eZimbabwe, kana mhuka dziri muZimbabwe, maprints and patterns, kana maheritage sites like Masvingo, you know, the Great Zimbabwe. So nyaya idzodzidzi iyo zvinotaridza Zimbabwe zvinobuda mukati mumakolekshen yedu. Tinogadzirawo maactive wear nehembe dzekushandisa kumasports, masportswear.
Matipfeka inogadzira hembe dzemucheno, dzimwe dzinopfekwa nevanoita zvemitambo, dzimwe dzinopfekwawo nevanoita zvemasvutu nedzimwe mhando dzepamusorosoro. Zvaakukusanganisa ipapi nekugamuchira kwamazoita uko vakomana vanotamba rugby venational team yeZimbabwe ava?
Zvakakosha Stereki kwatiri kuti patinenge tichigadzira tinoita marelationship maconnections nemaclub as well. Saka patakanzwa kuti the Zimbabwe national team, the Sables, the rugby team is coming, iri kuuya kuNetherlands kuzotamba nemadutch, isusu tine capacity yekuti tiva hoste, and zvakanaka kuti tive nerelationship neconnection navo, tigone kusangana in a very relaxed environment.
Saka imi urongwa hwekuzochingamidzana nechikwata chemasebles ichi makazourongwa sei nanani? Ndivanani vamwe vamakakokawo vakanga varipo apa?
Saka takabva tacreata event, tikakoka mamwe madiasporans ari muShengen area, tikakoka embassy kuti izotsigira nekungotaridza masebles kuti tinovasapota sei. Reason chikonzero taka hosta is because zvinoenderana nemagoals edu sepeka. You know, tinoda kuspotlight Zimbabwe, tinoda kutaridza kuti, you know, kungave nemamwe macomplications, asi kune zvakanaka, kune vanhu vanoshanda, kune vanhu vane matalent vatinogona kusapota. And so taka create this function inotaridzawo kuti kune maZimbabweans ari kuno kudiaspora anosapotawo matimu edu ari local.
Tarisiro yenyu sepfeka nezvimwewo zvizvarwa zveZimbabwe zvamugere nazvo mudunhu reNetherlands nemaShengen states akakukomberedza iwo iwayo ndedzipi?
Pfeka inoda kutora Zimbabwe yoisa paspotlight, and isusu tinotiwo seZimbabwean brand tinenge tichida kukurudzira mamwe maZimbabweans kuti tigone kusimudzirawo Zimbabwe yedu tega. Panouyawo matimu akadai tichienda tichinosapota. And zvakanakawo ndezvekuti generally maZimbabweans ari kunoku vari kutora magames aya, marugby games nemaworld qualifiers ari kuyai in a positive way. Vanhu vari excited kuzosapota and they have quite some belief and trust yekuti nyika yedu ichabudirira.